Vechidiki vanoti vari kuedza kuva vana muzvina bhizimusi asi zvakafanana nekuedza kukama mbada sezvo zvisiri nyore kuti vatore zvikwereti kubhanga reEmpower Bank. Bhanga iri rakapiwa mvumo yekushanda sebhanga revechidiki muna 2017 riine mari inoita mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvevechidiki rakatiwo raizoisa mamiriyoni gumi emadhora senzira yekutsigira kuwaniswa kwevechidiki zvikwereti zvekutanga mabhizimusi madiki. Muna 2021, bhanga iri rakati raive nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora ayo aifanirwa kukwereteswa vechidiki. Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare, vaBruce Gunyere, vanoti uori huri kukonzera kuti vechidiki vasawaniswe mari dzavanofanira kunge vachikwereteswa kuti vatange mabhizimusi avo.
For one to access even maloans achona ari kunzi they want for entrepreneurship, hawanike zvekudaro, andongowanikwa nevane maconnections. Number 2, hatina economic stability chaiyo chaiyo. Mangwana reti kumuka yakakwira, mangwana ari kumuka yakadzika at the end of the day. So unonyatsoita chacho as a youth hapana.
Asi mudzimai wechidiki anogara kuNorton, muzvare kumbirai Katandawa, anoti mikano yekuita mabhizimusi anobudirira iri imo munyika.
Muzimbabwe environment iri conducive kuti vanhu aite entrepreneurship, paka muma youth iri very conducive.
Vechidiki vanokwereteswa mari inotangira pazviuru zvishanu zvemadhora asi vachisungirwa kubvisa chibatiso kuti vapihwe mari iyi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi uyewo vari mudzidzisi paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano, vanoti mitemo iripo pari zvino haikwanisi kusimudzira vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi avo.
Pamwe panoitwa policy inonga iri nani sekuti hurumende yakaforma bank inonzi Empower Bank. Bank racho mitemo yarinopa mainteres avanocharja kuvechidiki maprojects echidiki ari quite high. Zimbabwe pari zvino ine dambudziko revana vari kunwa doro, chouya tinonzi tumbwa, madoro anokuwadza. Ndiyo saini yekuti mapolisi ehurumende haasi kubatsira zvakanyanya kuti vechidiki vaone pundutso.
Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti vechidiki vakwanise kutangawo mabhizimusi munyika.
Hurumende inofanira kuti igadzirise kuti kana vana vabuda muchikoro vanobuda nemindset yekuti vari kunoshanda. Chechipiri, tatanga business redu, vechidiki vanozoita sei kumaketa zvinhu zvavo.
Nengo yebhodhi reZimbabwe Youth Council, vaBrian Sithole, vanoti mikana iripo yekuti vechidiki vabudirire mumabhizimusi avo.
KuZimbabwe Youth Council tiri kubatsira vechidiki kuti vanyorese mabhizimusi avo kuti ave pamutemo uye kuti ave anozivikanwa nevateresi. Kuna nonzi ma incubation hubs ari kubatsira kuti vechidiki vauye nemazano nemanomano avanavo achizokwenenzverwa kusvikira rava bhizimusi rakasimba. Saka mikana iripo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano rana Chipanga Mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara, vanotiwo mamiriro ezveupfumi haana kunaka, izvo zviri kupa kuti vechidiki vaomerwe.
Kukwira kwezvinhu, kwemitengo yezvinhu yatingati inflation, inoafekta mabhizinesi, uye nyaya yemataxes edu ari pamusoro zvakanyanya. Izvozvo zvinoafekta vechidiki vanenge vachida kutanga mabhizimusi. Financial literacy yakakosha, nyaya inofanira kunge ichiemphasizwa especially mumacurricula medu muzvikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro webhodhi reEmpower Bank, amai Rudo Kumirai, kuti tinzwe kuti vangani vechidiki vayamurwa nebhanga ravo. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki, vaOmega Sivanda, vanoti
takatenderera tiri komiti tichiona mayouth. Dambudziko ratinaro nderekuti mayouth haasi kuda kufila mafomu aya anonzi vafiri. Vakangofila mafomu aya marinouya. Ndoda kutaura zvakare kuti kune zvinhu zvinonzi collaterali. Zviya zviya, kune nzira yekuitenderera collaterali. Mari iri kubuda.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kutadza kukwereta mari sezvo vasina chibatiso chinodiwa nebhanga reEmpower Bank. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.